kutsvagwa kwemakomishina masere kuri kuitwa nekuda kwekuti makomishina anga aripo akapedza chemu yavo yemakore mashanu muna kukadzi gore rino. Vamwe vevanhu vachabvundurudzwa vanosanganisira vaimbove nhengo yebato reMDCT payaifanotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe vaObert Gutu vakajoina ZANUPF mwedzi wapera pamwe nevaimbove mukuru weZimbabwe Human Rights kana kuti Zimu Rights vaOK Machisa. Vakuti vanoti zita ravo riripo sezvo vakasarudzwa nemunhu wavasingazive uye vanoti hapana dambudziko kuve komishina kunyange vave nhengo yezanu PF.
Ichokwadi kuti zita rangu riripowo pashortlist yevanhu vane zenge vachienda kumainterview achaitwa neParliament of Zimbabwe April 14 nyaya yeNational Peace and Reconciliation Commission. Ioni dambudziko riripo ndakanominatwa nokuti vamwe vari kuti zvauri politician zvauri memba yezanu PF kwendichangojoina mazuva mashoma apfuura, saka uchazvifambisa sei? Ndikangoti mubvunzo wakadaro unongoverenga zvebumbiro romutemo, ngationei Section 236 yeConstitution of Zimbabwe kuti inotichii nenyaya idzodzo.
Vaguti vanoti zvekuti munhu ndewezvematongerwo enyika hazvina basa pamutemo, sezvo munhu achizokwanisa kusiya kuve nhengo kana achinge agadzwa sakomishina.
Uyezve tofanirwa kuziva sevana vezimbabwe kuti nyaya dzokuti munhu ipolitician kana haasi politician pamutemo chaizvo hazvina basa rakanyanya, nekuti munhu wese ane kodzero yokuva memba yebato raanenge achida, iconstitutional right yomunhu, kana kusava memba of any political party. Zvinenge zviri kodzero yomunhu iyoyo. Saka tiri panyaya iyoyo zvekare, bumbiro rinatsoburisa pachena kuti kana uchinge wabudirira sarudzwa kuva komishina, hazvirevi kuti komishina wee. Saka izvo zvingori pachena kuti zvinongoreva kuti kana wanga uri memba yepati sangano rezvematongerwo enyika, bato rezvematongerwo enyika, unezenge wakunzi unonzi unobva wasiyana nezvokuita zvepolitics nezvekuva nhengo yeany political party. Saka handioni chinonetsa.
Asi mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Swatayo vanoti vatungamiri vehurumende vanofanirwa kuremekedza makomishina nebumbiro remutemo nekudoma vanhu vasina nhoroondo yezvekuita zvematongerwo enyika vari mumapato.
Nyaya yemapazi akaita seNational Peace and Reconciliation Commission, mapazi akaumbwa nebumbiro remutemo anofanira kutevedzera mutemo. Chatinotarisira sevanhu ndechekuti kazhinji vanenge vari pazvigaro zvakaita sezvehurumende vanofanira kuremekedza mapazi aya kuti aite mabasa avo. Havasina bato ravakarerekera, havasina bato ravanoteerera kukunda rimwe, havasina munhu wavanoteerera kukunda mumwe.
Mukuru weZimu Rights vadzikamai Bere vanoti vanotarisira kuti nhengo dzichadomwa vange vari vanhu vane nhoroondo munyaya dzerunyararo.
Zvinozowanzokonzera kuti vanhu vashaye chivimbo nesangano rakaita seNPRC maitiro nematauriro anenge achiita makomishina acho. Zvakakosha kuti makomishina kuti ivo vanofanirwa kuva independent, ndosaka achinzi maindependent commissions. Zvichireva kuti havafanirwi kuona vaine divi ravanenge vakarerekera. Panenge pachida kuti pawanikwe makomishina vakazvipira, vakashinga vasingati, vanokwanisa kuzvimiririra vachitaura chokwadi vasingavhundusiro.
Kunyange hazvo bumbiro remutemo richiti komishina wekomisheni iyi anofanirwa kunge asina bato raakarerekera, rinopa mukana wekuti kana nhengo yebato yadomwa kuve komishina inosiya chigaro chayo chezvematongerwo enyika kubato rake. Sachigaro weNPRC Justice Selo Nare vacharamba vari pachigaro chavo sezvo nguva yetemo yavo isati yapera. Mutemo unoti makomishina mana anofanirwa kunge ari madzimai. Madzimai gumi nemumwe chete avo vanosanganisira Patience Chiradza, amai Nomakwe Gwere, amai Elizabeth Mandiona, amai Mildred Mushunje, amai Marilyn Muchina nevamwe vachabvunzurudzwawo. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.